Vanhu vazhinji vanonzi vave kuita chipatapata kunonyoresa kuvhota munzvimbo dzakasiyana siyana munyika zvichitevera kushambadzwa mubepanhau rehurumende kana kuti Government Gazette kwakaitwa gwaro rekutarwa kwemiganhu yenzvimbo dzichavhoterwa musarudzo dzemutungamiri wenyika makanzuru pamwe neparamende uko kwakaitwa navamunangagwa svondo rino. Kushambadzwa kwegwaro rekupedzisira refinal delimitation report iri kunoreva kuti sarudzo dzaswedera uye miganhu iyi ndiyo ichashandiswa pasarudzo idzi kunyange hazvo paine vari kuzvipikisa mumataredzi mhosva nezuro muHarare. Imwe nzvimbo iri kunyoreswa vanhu kuti vazokwanisa kuvhota yakaswera yakazara nevanhu asi vazhinji vachinyunyuta kuti kunyoresa kwacho kuri kunonoka. Mumwe wevechidiki muHarare vaPiason Mufutiza avo vanoti vari kuda kuvhota kekutanga sezvo asvitsa makore 10 ekuberekwa ayo anobvumirwa pamutemo kuti munhu anyorese semuvhoti vanoti vashandi veZEC vari kutora nguva yakareba kunyoresa vanhu vanenge vari mumitsara yekunyoresa kuvhota zviri kupa kuti vanhu vazhinji vadzokere kudzimba vasina kunyoresa.
Nyaya iri kuitika ndeyekuti vanhu havasikwana mukana. Vamwe vatotaura kuti vauda kuenda kumba vachikumbirana nzara nekuti vanhu vacho vanoonekwa kufamba laini inoonekwa kufamba vauya kuma 6 nanhasi tiri kubatsirwa vanhu vane zuro. Nyaya zvinhu zvacho hazvisi chafasi.
Amai Kamurai Maisiri avo vanogara mumusha wemufakose muHarare vakurudzira kuti veZEC vavhure mahofisi mumisha inogara veruzhinji mumadhorobha kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kunyoresa kuvhota sezvo muHarare muine nzvimbo 3 chete dziri kunyoreswa vanhu idzo dziri kunzi dziri kuzara zvakanyanya kubva zvagazetwa gwaro iri nemutungamiri wenyika. Madhorobha nemaguta mazhinji munyika yose anonzi ane nzvimbo 2 kana 3 chete dziri kunyoreswa vanhu sevavhoti.
Nanhasi muchiri pano laini yacho randamboriona kuti rafamba here ndatofane nzara tingori pano pamaspen ndaichofungwa kudai vanga vatipowa kana zvimapoka zvipoka zvekuti vanobvawo kwakati mufanira kudai muri kunzvimbo kwenyu kwamunogara ikoko because vakabva taya maspen taya kudhaya.
Vanoona nezvekurongwa kwemisangano mubato rezanu PF kana kuti political commissar vaMike Bima vanotiwo vanhu vari kumaruwa munyika yose vari kufamba nzendo refu kunonyoresa kuvhota uye vari kukurudzira veZEC kuti vavhure nzvimbo dzakawanda kumaruwa dzekuti vanhu ava vakwanise kunyoresa kuvhota. VaBima vari kukurudzirawo zvakare kuti bazi rinoona nezvemukati menyika rite urongwa hwokufamba richitoresa vanhu zvitupa veZEC vachitevera mumashure vachivanyoresa sevavhoti kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kunyoresa kuvhota.
Tichikurudzirawo kunyange veZEC kuti apo pane papfuura nevaya vanopa zvitupa veZEC voteverawo vachinopa vanhu chinguva chokuti vanyorese as voters.
Vakafanobata chigaro chemutauri webato reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa muzvare Fadzai Mahere vanoti
vanhu vari kushandisa mari dzakawanda dzemabhazi kuti vanonyoresa asi ZEC inotaura iyo kuti aiwa michina yedu haisi kushanda kana kuti hakuna magetsi. Zvese izvozvo manomano ezanu PF kuti vanhu vasarejiste nekuti vari kutya kuti vanhu vari kunyoresa vanyowani ava vanhu veCCC havasi kuda kuti CCC ikunde. Vari kuona kuti vanhu havachafarire zanu PF saka nesarudzo dzatakatarisana nadzo vari kutya kuti vanhu vakanyoresa vakawanda CCC inokunda asi isusu tiri kuramba tichingoyambira vanhu kuti endai munonyoresa kunovhota musaoreswe mwoyo nesuwo tirikumobhiliza vanhu tirikuunganidza vanhu kuti vanorejista kunditi tinovhota kuti 2023 uno tipinze vaNelson Chamisa. Munhu wese ari kutaura kumaruwa kumadhorobha zvese kuti ngaapinda hake mukomana saka nyoresai kuti munovhota.
Asi mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vati komisheni yavo ichagara pasi yoona matano aingatore
chomo ichocho tiri kuchigamuchira sekomisheni uye isu tichange tichizovazivisa nguva inotaurana maererano neurongwa huchange huripo kunyoresa vanhu kuti shuwa vamwe vanogara kunzvimbo dziri kure uye tinoona vanhu vakawanda vari panzvimbo dzedu komisheni ichange ichikuzivisa nenguva inotera sezvayakambotaura.
Mapato ose ezvematongerwo enyika ari kuda kukwikwidza musarudzo ari kukurudzira vatsigiri vavo kuti vaende kunonyoresa kuvhota chirongwa chekunyoresa kuvhota chisati chavharwa pasi pemutemo wesarudzo weElectoral Act. Kunyoresa kuvhota kunovharwa mazuva 2 mushure mekunge mutungamiri wenyika atara zuva richaitwa sarudzo uye zuva resarudzo rinoziviswa pachine mwedzi inokwana mitatu kuti sarudzo idzi dziitwe. Vamunangagwa vakati vachazivisa zuva richaitwa sarudzo idzi munguva pfupi iri kutevera uye vakatotaura kuti sarudzo idzi dzinogona kuitwa muna nyamavhuvhu wegore rino. Bato rezanu PF rinoti riri kutarisira kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni mashanu musarudzo idzi ukuwo bato reCCC richiti riri kutarisira kuvhoterwa nevanhu mamirioni matanhatu, bato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora rinotiwo riri kutarisira kuvhoterwa nezvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana, kana kuti 66% pavanhu vachavhota musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.